ni ndini marvelous mhlanganya huye ndishitsi yeye no misori na uzedudza nasi chishanu nyamavuvu 18 2017 nyaya ya mai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ainge aine vanakomana vavo muhotera yoramba ichichiriridza kuSouth Africa zvopakuti kana musangano mukuru weSADC summit utoendeswa kumucheto. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votaura pamberi pezviuru nezviuru zvechita chemethodist zviri kuita mhembero dzekukwanisa kuzvimirira yoga kubva kuchechi huru iri muBritain kuNational Sports Stadium muHarare. Vechidiki veMDCT voratidzira muBulawayo vachikurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission ivandudze mitemo yesarudzo. Mutungamiri webato rePDP vatendai biti vokurudzira vamwe vanopikisa kuti vapinde mumubatanidzwa weMDC Alliance. Makundano eKasolaga Premier Soccer League odzoka zvine mutsindo kutanga mangwana mushure mesvondo rimwe chete rezororo. Muchirongwa cheLight Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore maviri makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevanakomana vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLetstalk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevanakomana vavo. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzifarire Facebook page reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.